Nyaya PPE zvinova zvikwanisiro zvakanangana nekudzivirira vashandi ichingori nyaya ichiri kunetsana nhasi. Kune zvimwe zvipatara hazvo zviri kumboedza kuzama kuti pange paine chekushandisa sezvakafanana neparenyatwa iri kumboedza, asi zvikungowanikwa zvichakangooma stiri nekuti hazvisi kuwanikwa zvichizowanikwa zvichinyatsa kukwana. Asi nzvimbo dzakanyanya kusuwisa kune kumaprovincial hospital nekumadistrict hospital, kwekuti vashandi veko havatori nakana chavainacho, kungoshanda sezvavaingoita mazuva ese. Ngatidzodzo ndo nzvimbo dzakanyanya kuomerwa idzodzo.
Tiri kuona vana chiremba naana mukoti vachiramwa mabasa panguva ino, havasikuisawo here upenyu hwevanhu munjodzi kuchirwere icho charura pasi rose checoronavhairasi ichi?
Dambudziko recovid-19 ririko, asi vana chiremba naana mukoti ava vanodawo kudya kudzimba dzavo, vanoda mari yetransport yekufamba kuenda kubasa kwacho. Saka vanofanira kubhadharwa mari inokwanisa kutenga, mari inokwanisa kuvashandira kuti zvinhu zvikwanise kufamba zvakanaka.
Muungapawo kurudziro ipi chaizvo kumhomho yeZimbabwe kuti isatapurirwe icho chirwere checoronavhairasi?
Tiri kukurudzira kuti vanhu varambe vachishandisa mafest mask avakanzi vashandise kana vachienda munzvimbo dzavanenge vachisangana muruzhinji. Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo so kuti tiumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena. Tinokurudza zvekare kuti vanhu vange vachigeza maoko avo nekushandisa iwo aya arikunzi masanitizer aya, kuitira kuti utachiwana wose huwanikwa huchiurayiwa pasawanikwe hunopinda. Uye tinokurudzirawo futi kuti kune vanhu vari kujamba mabhodha vachidzoka munyika munomu, kana vanhu vaine vavanoziva kuti uyu munhu akajamba bhodha uyu, ngatisambonyarai kuita kuti nyaya iyo izivikanwe, nekuti ati munhu iyeye anga achibatwa achidzorerwa kuquarantine kuitira kuti tikwanise kuchengetedzeka kuti chirwere ichi chisapararira.
Ko, ndeipo kurudziro yamuri kupawo kune vamwe vatorimo imo mumaquarantine center macho?
Kumaquarantine center uku tongokurudzira zvekare kuti vanhu vanenge vari mumaquarantine imomo ngavaobserve zvacho zvinodikanwa izvozvo, inonzi social distancing iyoyi yekuita kuti vange vachiita kuti pange paine chinhambwe chinenge chichipfuura 1 meter pakati pemumwe nemumwe, kuita kuti tinge tichidzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.